Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichitri hei no misoroye na uzedu za nasi chishanu chikumi 16 2017. Vanu wakawanda vanu nyunyuta vachiti vamanikizwa kuenda kumsangano wava Mugabe waitirwa Musakuva Stadium nasi kwa Mutare. Zimbabwe inocherechedza zuva reAfrican Child panguva iyo kodzero dzevana dziri kumbunyikidzwa munyika. Vechidiki vanobva kumapato akasiyana siyana anoti ZANU-PF, MDC nemamwe anoungana muBulawayo vachikurudzira na kunyoresa kuvota. Vechidiki veZANU-PF vanosvika 30 nepfumbamwe vanosungwa kuchinoi vachinzi vari kuchera goridhe zvisiri pamutemo. Zimrights yodzidzisa vanhu vekumaruva kunaka kwakaita kugarisana murunyararo. Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa zuva reAfrican Child uye zvarinoreva kuvana veZimbabwe panguva ino. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM ne4930 kHz shortwave mazuva ose. Musakanganwa kutifarira paFacebook page redu reVOA Sona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire paFacebook page yedu.